Revhitiko, chitsauko chegumi neshanu. Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, “Taurai kuvaIsraeri muti kwavari, ‘Kana murume upi zvake ane zvimwe zvinoerera zvinobuda pamuviri wake, uye achava asina kunaka nokuda kwokuerera uku, kunyange zvikaramba zvichibuda mumuviri wake kana kuti zvikamira, zvichamuita kuti ave asina kuchena. Izvi ndizvo zvinoita kuti kuerera uku kumuite kuti ave asina kuchena. Mubhedha upi zvawo unorarwa nomurume anobuda zvinoerera mumuviri wake uchava usina kuchena, uye chose chaachagara pachiri chichava chisina kuchena. Ani naani anobata mubhedha wake anofanira kusuka nguo dzake agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Ani naani achagara pachigaro chagarwa nomurume anobuda zvinoerera anofanira kusuka nguo dzake uye agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Ani naani achabata murume iyeye anofanira kusuka nguo dzake agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Kana murume ane zvinoerera akasvipira mumwe munhu akachena, munhu iyeye anofanira kushambidza nguo dzake agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Chinhu chose chichatasvwa nomurume iyeye chichava chisina kuchena, uye ani naani achabata zvinhu zvanga zviri pasi pake achava asina kuchena kusvikira manheru. Ani naani anononga zvinhu izvozvo anofanira kusuka nguo dzake agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Ani naani achabatwa nomurume iyeye asina kushamba maoko ake anofanira kusuka nguo dzake agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Hari yevhu ichabatwa nomurume iyeye inofanira kuputswa, uye mudziyo upi zvawo wakagadzirwa nomuti unofanira kusukwa nemvura. Kana murume acheneswa kubva pakuerera kwake, anofanira kuverenga mazuva manomwe okucheneswa kwake. Anofanira kusuka nguo dzake agoshamba nemvura yakachena, uye achava akachena. Pazuva rorusere anofanira kutora njiva mbiri kana hangaiwa diki mbiri agouya nadzo pamberi paJehovha pamusuo wetende rokusangana agodzipa kumuprista. Muprista anofanira kuzvibayira, imwe sechipiriso chechivi uye imwe sechipiriso chinopiswa. Nenzira iyi achamuyananisira pamberi paJehovha nokuda kwokuerera kwake. Kana mbeu yomurume upi noupi ikabuda kwaari, anofanira kushamba muviri wake wose nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Chipfeko chipi zvacho chake kana dehwe rine mbeu pariri rinofanira kusukwa nemvura, uye richava risina kuchena kusvikira manheru. Kana murume akavata nomukadzi uye akabuda mbeu, vaviri ava vanofanira kushamba nemvura, uye vachava vasina kuchena kusvikira manheru. Kana mukadzi ari kumwedzi, kusachena kwokuenda kumwedzi kwake kuchapera mushure mamazuva manomwe, uye ani naani achamubata achava asina kuchena kusvikira manheru. Chinhu chose chaachavata pachiri achiri kutevera chichava chisina kuchena, uye chose chaachagara pachiri chichava chisina kuchena. Ani naani achabata paanovata anofanira kusuka nguo dzake uye agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Ani naani achabata chinhu chaachagara anofanira kusuka nguo dzake uye agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Mubhedha kana chimwe chinhu chaanga akagara, kana munhu upi noupi akachibata achava asina kuchena kusvikira manheru. Kana murume akavata naye uye kuerera kwake kwomwedzi kukasangana naye, achava asina kuchena kwamazuva manomwe, kunyange mubhedha waanovata pauri uchava usina kuchena. Kana mukadzi ano kuerera kweropa kwamazuva akawanda panguva isiri yokuva kwake kwemwedzi, kana kuti akava nokuerera kunoenderera kupfuura nguva yake yokuva kumwedzi kwake, achava asina kuchena kwenguva yaanobuda ropa sapamazuva ake okuva kumwedzi. Mubhedha upi zvawo waachavata pauri panguva yaanenge achiri kubuda ropa uchava usina kuchena somubhedha wapakuva kwake kumwedzi. Chose chaachagara chichava chisina kuchena sapanguva yokuva kwake kumwedzi. Ani naani achazvibata achava asina kuchena anofanira kusuka nguo dzake agoshamba nemvura, uye achava asina kuchena kusvikira manheru. Kana achinge acheneswa kubva pakuerera kwake, anofanira kuverenga mazuva manomwe. Mushure maizvozvo achava akachena. Pazuva rorusere anofanira kutora njiva mbiri kana hangaiwa mbiri diki agouya nadzo kumuprista pamusuo wetende rokusangana. Muprista anofanira kubayira imwe sechipiriso chechivi uye imwe sechipiriso chinopiswa. Nenzira iyi achamuyananisira pamberi paJehovha pakusachena kwake kwokubuda ropa. Munofanira kutsaura vaIsraeri kubva pazvinhu zvose zvinoita kuti vave vasina kuchena, kuitira kuti vasafa mukusachena kwavo nokuda kwokuti vasvibisa nzvimbo yandinogara iri pakati penyu. Iyi ndiyo mirayiro yomurume anenge ane zvinoerera, youpi noupi anenge asvibiswa nokubuda kwezvinoerera, yomukadzi anenge ari kumwedzi, yomurume kana mukadzi anenge ane zvinoerera, uye neyomurume anovata nomukadzi anenge asina kuchena.”